Apo gurukota rezvemari muzvinafundo Mutule Ncube vari kutarisirwa nemusi wechina svondo rino kutura mudare reparamende ongororo inoratidza mashandisirwo akaitwa mari yechikamu chekutanga chebhajeti renyika mukati memwedzi mitanhatu yekutanga kwegore kana kuti midterm budget and economic review. Mapoka akawanda ane tarisiro dzakasiyana-siyana nezvichaturwa negurukota iri. Sachigaro vekomiti yeparamende inoona nezveupfumi vari mumiriri wezaka South muparamende vaClemens Chiduwa vanoti
pamidterm review minista vedu vachazenge vachitarira atinoti the state of the economy kuti upfumi hwenyika hwedu iye zvino hwakamira zvakadini, hwouyazve nemapolicies matsva anogona kunge achienderana nemamiriro akaita upfumi, hwouya nemarevenue measures zviga zvokuti nyaya dzemari dzinenge dzakamira sei. Hatizozivi hedu kuti vachauya nesupplementary budget here, asi pamwe inogona kusaivapo.
Mutungamiri wesangano revezvitoro reConfederation of Zimbabwe Retailers vaDanford Mutashu vanoti sevezvitoro vanotarisira kuti kushandiswa kwemari tsvaezigi kuchapararira kumapoka akawanda.
Nekuti pari zvino vezvitoro vanoti vakatambira mari yezigi kubva kune vatengi vari kushaya kwekuzoiendesa nekuti vanogadzira zvinhu vari kuiramba. Vanobvuma vacho vari kushandisawo exchange rate inenge iri pamusorosoro semuenzaniso panguva inoyi vanga vachishandisa 21 zig to 1 US.
Vakambotungamira sangano revemabhizimusi reConfederation of Zimbabwe Industries Dr. Kalisto Jokonya vanotiwo tarisiro yevemakambani ndeyekugadzirisa matambudziko emari nekushayikwa kwemagetsi izvo zvinove zvikuru zviri kunetsa vemabhizimusi ari pamutemo.
Our expectation, I think nyaya yerevenue iri kunetsa, nyaya yemagetsi iri kunetsa iko zvino. Saka both government nemabhizinesi, we need accountability. Ndozvo ini zvandingati zvandotarisirawo hangu semunhu webhizinesi. Otherwise mabhizinesi the moment ari kutambura zvikurusa.
Asi muzvinafundo Ncube vakatozivisa muhurukuro yavakaita nebepanhau reSunday Mail svondo rino kuti havasi kuzoparura supplementary budget vachiti nyika ine mari inoikwanira kuita zvose zvainoda. Izvi zvinotsigirwa nenyanzvi mune zveupfumi vari chipangamazano chebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe vaPersistence Gwanyanya. Vanoti nekudzikama kwakaita upfumi hwenyika havaoni zvakakosha kuti pawedzerwe imwe mari mubhajeti riripo.
Zvino zvavanoreva ndezvekuti ticharamba takangosunga kuti tinge tiine dzikama. Saka hatigoni kutarisira zvakawanda. Pari kuramba kudhindwa kunoitwa mari kusina kutsigirwa nemabasa nezvishandwa munyika nekuti kunokonzeresa kushayiwa dzikama.
Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Prosper Chitambara vanoti nguva zhinji hapana hapo zvikuru zvinotarisirwa mubhajeti repakati pegore, nekudaro havana zvavari kutarisira kunze kwekungonzwa kuti mari dzakashandiswa sei nehurumende. Sezviri kutaurwa naDr. Chitambara, bhajeti repakati pegore ragara zvaro kazhinji richingotarisa kuti urongwa hwehurumende huri mugwara here. Asi nekuda kwenzara iriko gore rino, vakawanda vane tarisiro yekuti zvimwe hurumende ichawedzera mari mune zvimwe zvirongwa zvakanangana neveruzhinji.